Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutura mashoko avo kumuri yeZimbabwe, State of the Nation, mangwana masikati kudare reparamende. Upenyu hwevarwere woramba uri munjodzi sezvo vana chiremba vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvabatana nhasi nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera makore 53 nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Voruzhinji vokurudzirwa kufashaidza mvura yekunwa senzira yekudzivirira nayo zvirwere zvinokonzerwa nemvura isina kuchena. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko avo kumuri yeZimbabwe kana kuti State of the Nation Address mangwana masikati mudare reparamende. Asi bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dzedare reparamende dzichatora matanho ekuratidzira panguva iyo vaMnangagwa vachange vachitaura sezvo bato iri risingacherechedze vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC vaDaniel Molekele kuti tinzwe zvizhinji.
SeMDC tinoti hativhumi mabudiro maelections akaitwa last year kuti vaMnangagwa ndo vakahwina sarudzo. Tiri kuti vaChamisa ndo vakahwina. Saka ticharamba tichienderera mberi tichiratidzira semaMP kuti hatisi kugamuchira zvakataurwa kuti vaMnangagwa vakahwina. Saka mangwana tinenge tichiratidzira kuti tichiri kutoita mazano kuti mangwana tichaita sei. Because kwokutanga takapinda muParliament tikazobuda vapinda vaMnangagwa. Sechiviri takapinda muParliament tikagara pasi tikaramba kusimuka vavakapinda vaMnangagwa tikazodzingwa nema Sechitatu takaramba kutoenda kuParliament hatiri panze. Taane nzira dzakasiyana dzekuratidzira. Saka tichitoita final consultation kuti mangwana tichaita sei.
Saka pari zvino musati maziva kuti hamuendi zvachose kana kuti muchaenda mozobuda pakupinda kwavo vaMnangagwa.
Tichiri kutoita consultation kuti ticharatidzira sei kusagamuchira kwedu kuti vaMnangagwa ndo president. Na mangwana tine plani ya kutabuda na ofisi.
Asi veZANU PF vari kuti uku kutambisa nguva nekuti nyaya yesarudzo inyaya yakatopfuura kudhara uyezve vaMnangagwa ndivo vari panyanga.
Hazvina basa kuti vanhu veZANU PF vari kufunga kudii. Ndivo vakabaka maelection results. Saka vanenge vachishuvira kuti nyaya yacho ipere. Isu seMDC ndisu takabirwa. Saka hatisi kunyarara nenyaya iyoyo. Ticharamba tichiratidzira kuti vaChamisa ndivo vakahwina last year. Saka tiri kuenderera mberi. Hatina basa nezvavari kufunga vanhu veZANU PF.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaDaniel Molekele vari parunare muHarare naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Asi nengo yeZANU PF vari mumiririri weWulilima West muParamende vaDinge Muziputi vaudza Studio 7 kuti kana nhengo dzeMDC dzakabuda muParamende vaMnangagwa vachitaura ndidzo dzinenge dzarasikirwa zvikuru. Vaputi vati vaMnangagwa vari kutarisirwawo kuzivisa nyika pamusoro pematanho ari kutorwa nehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika. kutora matano akawanda anosanganisira kuvaka madhamu pamwe nekutenga mishonga inochenesa mvura senzira yekupedza dambudziko remvura mumadhorobha nemaguta emunyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa zvazeiwa nedare remakurukota nhasi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare razeya nyaya yekunetsa kwemvura uye harina kufara nenyaya yekuti kanzuro yeHarare yakavhara michina inochenesa mvura yeMorton Jaffrey isina kunzwa pfungwa dzehurumende. Vatiwo dare raumba komiti inosanganisira mapazi ezvemari neremvura kuti ishande nekanzuro yeHarare mukugadzirisa dambudziko remvura. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuronga kuti pave newaro wekuti mishonga chenura mvura yemakanzuru ese itengwe pamwe chete.
Government is working on a more centralized arrangement for the local procurement and production of water treatment chemicals for all local authorities.
Vatiwo hurumende yaita chisungo chekuti madhamu ekunzwi muda nenyatsime avakwe nekukasika senzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatiwo hurumende yave kubatsira madhorobha nemaguta ese munyika kuti atenge mishonga yekuchenesa mvura, vachiti pari zvino guta rekwekwe ndiro rega risati rabatsirwa nemari iyi. VaNcube vatiwo hurumende ichabhadhara zvikwereti zvayo zvemvura uye vakurudzira veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo makanzuru kuti akwanise kuvapa mvura yakachena. Zvichakadai VaNcube vati hurumende ichaverenga vanhu zvakare muna 2022 uye chirongwa ichi chinokosha mamiriyoni makumi masere emadhora. Vati vanotarisira kuti zvichabuda muchirongwa ichi zvichaziviswa muna kurume 2023.
So we should be able to produce figures and numbers within 6 months. Like in the past, we just take 2 years.
Tichaburisa zvatinenge tawana mukati memwedzi mitanhatu, kwete zvaiitwa kare zvekutora makore maviri. Saka muna kurume 2023 tichazivisa zvinenge zvabuda musensus.
Mune mwonyaya amai Mutsvangwa vati pane mabhanga matatu anoti CBZ, Agribank neStandBank achashanda nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture. Amai Mutsvangwa vatiwo vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda kumabhanga matatu aya uye vanotarisira kuti mamabhanga achapinda muchirongwa ichi. Mumakore apfuura chirongwa ichi chakange chisina kujeka asi vanwe vati chave kuitwa pachena uye mabhanga ndiwo ane unyanzvi hwekuziva vanokodzera kana kusakodzera kupiwa zvikwereti zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hwevarwere munyika hunonzi huri kuramba huchipinda munjodzi sezvo vana chiremba vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara chikuru chemubulawayo chemupilo central nhasi mangwanani, vanhu vashoma vange vari kusvika muzvinorapa varwere vanenge vachibva kumba vange vachibatsirwa navana mukoti vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi mange mine varwere vashoma vange vachionekwawo navana mukoti. Mumwe murwere anorarama neurema vaMalcolm Ndlovu vati vave nevhiki vachirwara nemudumbu uye vange vauya kuti vazoonekwa navana chiremba asi vanzi vadzokere kumba sezvo vana chiremba vange vasiri pabasa.
Hapana madhokotera ndauyenda rumba.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wavana chiremba pamupilo central Dr. Solo Ayongwenya sezvo vange vachinzi vari mumusangano. Asi Dr. Mutavisi Bebe vanove munyori wemupilo Doctors Association vati vana chiremba vechipatara ichi pamwe nevekuUnited Bulawayo Hospitals uye munyika mose havazi kudzokera kubasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Bebe ava vakambovewo mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association vatiwo pari zvino hurumende haisati yaita zvinobatika pakugadzirisa zvichemo zvavo.
Takamirira government kuti itipe mari yokuti tiwe kubasa, ndizvo zvatakamirira izvozvo. Tisati tapiwa mari tiri kuramba tiri mudzimba dzedu. Minista asati atipa offer inobatika tirikuziva zvekuti akamboenda zvake kuAmerica ameno zvaangaendera ikoko obva kutaura kuti akutsoka nekukasika kuti atarise zviri kuitika kuzvipatara but kubva akadzoka hakuna zvaaita.
Pakuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara kana kwakatariswa varwere, Dr. Bebe vati havakwanisi kuziva sezvo asiri kuenda kubasa.
Hatizivi kuti varwere vokufamba sei kuzvipatara because hatisi kuenda kuzvipatara zvacho tiri mudzimba dzedu. Hatina mari yokuenda kuzvipatara.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nemanomwe nhasi. Mune imwewo nyaya, kanzuro yeguta reBulawayo inoti iri kushushikana nekuti vagari vari kuramba vachishandisa mvura yakawanda, izvo zvinogona kuzosiya madhamu anopa mvura muguta iri asisina mvura. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano nevagari pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muguta panyaya dzemvura, munyori wekanzuro vaChristopher Duve vakurudzira kuti vagari vashandise mvura zvine mwero. Act 4, Christopher Duve. Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anosanganisira Inyankuni, Loanxema, Apanxema pamwe neUmzingwane, uye kwasara zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemvura mumadhamu ari kushanda pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro-soro cheGreat Zimbabwe University vari kuchema-chema mushure mekukwidzirwa mitengo yechikafu chavanodya pachikoro nezvikamu zana kubva muzana, izvo vanoti zvichaita kuti vatakatike nenzara. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vadzidzi vazhinji vanoti pamusoro pazvo chikoro chakavadzivisa kuti hachichakwanisi kuti vadye sadza nenyama nekuti yave kudhura. Nekudaro, vave nemazuva vachidya sadza nebhinzi, mukaka pamwe nemakabheji. Chikoro chakawedzera mari iyi kubva kumadhora mashanu kusvika madhora gumi emari yemunyika pandiro yechikafu yoga yoga. Vadzidzi vanoti kazhinji vanodya katatu pazuva, izvo zvave kuita kuti mari yechikafu pazuva isvike kumadhora makumi matatu. Vadzidzi ava vanoti mari yakavawandisira sezvo vabereki vavo vasiri kukwidzirwawo mari dzemihoro uye vakaomerwawo neupenyu semunhu wese munyika. Mumwe mudzidzi ada kuzikamwa nezita rekuti Blapetso kuti asazoshungurudzwe nevakuru vechikoro anoti uwandu hwechikafu mundiro hwakatoderedzwa kunyange vakakwidzirwa mitengo.
Mamiriro aita nyaya dzechikafu paGZT panapa zvakaoma nekuti taimbopiwa 4 slices dzechingwa asi mumwe musinonha wana dziri 2. Mwemusimona wapuwa 3, theni pasadza hapa vakungobika sadza nebinzi, zuro kwakadyiwa sadza nebinzi nemukaka chete kwakusina nyama. Tiri kuhwa mashoko ekuti kwanzi nyama iri kunzi yakapera here, havachakwanisi kuhodha imwe nyama asi varida kukwidza mapurizi echikafu. Saka zvinhu zvashata.
Vamwewo vana vechikoro vanoti nyaya yechikafu iyi ichakanganisa kudzidza kwavo sezvo mabhuku anonetsa kunzvera munhu kana chinge akarumwa nenzara. Mumwewo mudzidzi ada kudanwa nekunzi muzvare Sasha Blond vanoti vave kutodya kamwe pazuva nekuti mitengo iyi havaikwanisi.
Netseka kuti toita sei ipapo, asi pane vana mai vanouya vachibikira pasi pemuti nevamwe vanenge vachingoya nechavanenge vabikira kudzimba dzavo. Takutongoita izvozvo but utano chaihwo chaihwo panenge pastorina. Dzimwe nguva futi kuti titi ndidye makuseni ndodya masikati ndodya futi manheru asichabatani nekuti maperenzi edu havasi kuwedzerwawo masalaries. Saka unongova kutongodya kamwe chete pazuva masikati unonge usingachaji inenge yakunzi 001. Saka pakatotiomera sevana vechikoro ende kuti uwerenge udzidze une nzara kaasvibatani zvinhu zviri kutotiremera zvisingamboiti.
Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vamhanya kuramba kuti havasati vakwidza mitengo yechikafu asi vari chikoro chavo hachina kusarawo nekuomerwa nekukwira kuri kuita zvinhu munyika, nekudaro vanogona kuzokwidzawo.
Hapana chatichachinja pamitengo yechikafu chinowanikwa paGZU. Kutaura kudai izvi ndatobva kunotenga lunch yangu, mari dzataingobhadhira kutanga kwegore ndodzichingoriko. Asi kungotiwo vanhu vanofanira kuziva kuti tongorarama musame economic environment nemunhu wese seinstitution. Saka kuda zvichidawo panogona kuita kuti vanhu vangada kutarisazve kuti mari yatiri kubhadharisa ichiri kuenderanawo here nemararamiro ari kuita vanhu muZimbabwe.
Asi vadzidzi vanoti chikafu chakatokwidza kutanga nhasi uye vakatotanga kupuwa zvekudya zvichoma kutanga svondo rapfuura. Mumwe mudzidzi aramba kudomwa nezita rake achityira kudzingwa chikoro anoti mitengo yakatokwidzwa uye vakadziviswa nevanobika kuti havachadyi nyama.
Hakusi kunyepa, kuti chikafu chakakwidzwa. Mari yakakwidzwa plus futi vakatoreducer chikafu chavaiunza. Iyezve pavaisiti panyama iko zvinodzanguva beans nemacabbage. Saka tichaone kunaka kwechikafu chachona. Sezvo vakamboita pekutanga paya vachiramba kuti hatina kukwidza mafisi, hatina kukwidza mafisi. Tikasongoona kubva muchinyararire vadini vakwidza. Ndozva zvakangofana nezvavaita iko zvino pai pachikafu. Chikafu chataiwana change chakanaka. Asi iko zvino zvatakuwana, hachichazi chikafu chekuti chingadyiwa nemwana watingati ari kuyunivhesiti ichocho.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi, Student Executive Council, kana kuti SEC, vatakudzwa ngadzuore, varamba kutaura neStudio 7 vachiti vanotya kuzoshungurudzwa nevakuru vechikoro. Uku vadzidzi vakawanda vari kuchema chema kuti vamiririri vavo havasi kuita basa rekuvamirira nemazvo vachiti vane rimwe nevakuru vechikoro. Kukwidza kwemutengo wechikafu kunouya apo chikoro chakakwidza mari yekudzidza pakavhurwa kotoro. Izvo zvakaomera vadzidzi vazhinji vanoti vave nezvikwere zvakakura kuchikoro. Zvikoro zvepamusoro zvakawanda munyika zvinonzi zviri kunetseka kupa vadzidzi chikafu chakakwana nenyaya yekukwira kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Apo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana nasi zvabatana nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera makore 53 Botswana yawana kuzvitonga kuzere. Botswana ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzakazvipira mukubatsira Zimbabwe kuti isununguke. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana yakawana kuzvitonga kubva kunyika yeBritain musi wa30 Gunyana 1966, muchiitiko charumbidzwa nevakawanda semukana wakaita kuti Zimbabwe ibatsirikane mukuwanawo kwayo kuzvitonga. Zimbabwe iyo yakanga iri pasi peutongi hweBritain zove pasi peutongi hwemushakabvuva Ian Douglas Smith mushure mekunge Rhodesia yazvipa rusununguko yega kubva kuBritain isati yadzokera zvakare mumaoko eBritain. Inonzi yakawana rubatsiro rwakakosha zvikuru kubva kuBotswana kusvika iwane kuzvitonga kuzere musi wa18 kubvumbi 1980. Mutungamiriri webato remavambo kusile Don Dr. Simbarashe Makoni, avo vakagara muBotswana kwemakore 10 mushure mekudomwa semunyori wesangano raSADC mugore ra1983, vaudza Studio 7 kuti Botswana yaive nhengo hombe chikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko munyika dzinosanganisira Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibia neSouth Africa.
Botswana yaive nhengo yechikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko dzainzi muchirungu ma-frontline state. Nyika dzese dzanga dzakabatana nedzakanga dzisati dzasununguka. Chikwata ichocho pamwe chete nenhengo dzacho yega yega yakazvimirira dzakabatsira hondo dzerusununguko rweAngola, Mozambique, Zimbabwe, Namibia neSouth Africa nenzira dzakasiyana siyana.
Dr. Makoni vaenderera mberi vachiti Botswana yakapa zvezvarwa zveZimbabwe zvizhinji upoteri pamuzindo vapoteri weDukwi refugee camp apo paichengetwa vanhu vaitiza hondo munyika.
Vaizochengetawo zvakare vanhu vaitiza munyika idzi kutiza udzvanyiriri. Vamwe vakangoguma vari vapoteri semuBotswana pamusha weDukwi, musha weBroadhurst maichengetwa vapoteri, kana kuti vamwe vacho vakazopfuurira kuenda kunopinda muvakarwira hondo.
Kama pakati penyika mbiri idzi unofadza ruzhinji rwevana veZimbabwe vanogara nekushanda muBotswana, izvo zvaita kuti vabatane nezvizvarwa zveBotswana mukurangarira zuva iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaPaterson Mushayabasa vaudza Studio 7 kuti kugokedzana moto kwenyika mbiri idzi ndiko kuri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigamuchirike muBotswana.
Zvagara zvinongoitika kwese hokuda zvanga zviri nyumbo zvinenge ndaisina kubvumira. Saka kubvumira kweBotswana kuti vaZimbabwe vave muno, it means pane kuwirirana. Mbozi pasina kuwirirana havangandipoteri kunyika musingawirirani nayo.
VaChristopher Chingwanangwana avo vanorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vati chikumbiro chavo chikuru ndechekuti Botswana iratidze zvakare chido chayakamboratidza munguva yehondo kuitira kuti ibatsire kubvisa Zimbabwe mumadhaka mairi nhasi mune zveupfumi.
kuti Zimbabwe ichinje idzokere panzvimbo yakanga iri. Vanobatsirana sei financially even nema ideas chaiwo kuti vachibatsirana vatongi vedu ari kuZimbabwe. Vono vapo pfungwa dzavo kuti mukaita zvinhu makadai 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 Zimbabwe inogona kudzokera panzvimbo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vanomene mufandaidza vati Botswana yenyika yakabvira kare mukuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Batina kweBotswana kudzitsaukanisa dzinoda kuti dzishandidzane. Saka pakushandidzana kwazvo ikokoko zvinodarwa kuti ndiko kuchakura nekubatana kwenyika dzacho. Zvakabvira munguva yehondo nezvicharamba zvichienda mberi zvakadaro.
Vamukwetsi Masisi, mutungamiri wenyika iyi, vanga vari pakati pezvizvarwa zveBotswana zvasora zvichipembera zuva iri munhandare yeNational Stadium muguta guru renyika iyi reGaborone. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshi Amanangazira, vari kukurudzira veruzhinji kuti vafashaidze mvura yavo yokunwa, zvikuru vari mumadhorobha, sezvo zvirwere zvemanyoka zviri kuwanda zvikuru kuvana vadiki. Dr. Manangazira vanoti bazi rezveutano riri kuedza kubaya vana vechidiki nhomba dzinovabatsira mukudzivirira zvirwere zvakaita sezvemanyoka, izvo zvinonzi zvatekeshera mumadhorobha nemaguta, zvikuru muguta reHarare, umo muri kumboenda muchishayikwa mvura yekunwa yakachena. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Manangazira.
Ichokwadi, Mavelas. Tine dambudziko rekushomeka zvikuru kwemvura kunyanyanyanya mumaguta kusanganisa neguta reHarare. Saka tinoramba tichingokurudzira kuvabereki nevachengetesi kuti mvura yamuri kushandisa iyo yekunwa nekugeza midziyo ngaitritwe papoint pamuri kuishandisa. Kungave kuifashaidza, kungave kuikanda tumadonho twewater guard, kungave kuisa maaqua tablets kana kudonhedzera madonho eejik chaiwo. Zvinobatsira kuti utachiona unenge uri mumvura imomo hufe, usazokonzerese urwere. Nekungochengetedza mvura shoma iyoyo, tiri kuziva kuti iri kushomeka. Inoda kuchengetedzwa mumacontainers akachena kana muri kunochera yogara yakavharwa kuti isapinde utachiona. Maoko aga tinoziva kuti mvura icho ishoma, but maoko ngaagezwe kunyanyanya pakubata mvura kana kuti tapedza kushandisa zvimbuzi kana madzimai anoyamwisa vasati vayamisa mwana. Tinoramba tichingokurudzira utsanana ihwohwo, zvinobatsirisa zvikuru kuchengetedza utano kunyange zvazvo mvura ichishomeka. Tichingoramba zvakare tichikurudzira vanofanira kugaya mvura yacho kuti vanhu ngavarege kunyimwa mvura nekuti zvinotidaidzira urwere kana rufu chairwo.
Mataura imi kuti vana vechidiki ndivo vari kunyanyobatwa nedambudziko iri nyanya remanyoka, mazera api uyezve vabereki vangayadzive sei kuti vana vabatwa nechirwere ichi?
Kazhinji kana munhu ari kunzi ane manyoka anenge ari kuita tsvina yakaita mvura, yakawanda mvura, haichanyatsofomeka zvinofanira kuita tsvina, uye anoita tsvina kanodarika kaanosiita mazuva ese. Saka ifrequency asi consistency zvakare yetsvina yacho yatinotarisa. Ana mai kana kuti vanochengeta vana vanoziva kuti mwana anosii ita tsvina kamwe chete, kana kuti vari kuyamwiswa vaya vari kuita exclusive breastfeeding, mumwe mwana angatoita mazuva kana mairi kana matatu asina kuita tsvina. Asi zvakangonaka nekuti mukaka wamai unowanzwa absorbo wakawanda wacho. Saka change in bowel habit zvinobatsira futi munhu achitaura kuti aiwa indinosidai zvasiyana. Saka izvozvo tinozvitarisisa. Tichienda pakuti mazera api, isusu patinocompila data redu tichitora information inobva kumaclinics akasiyana-siyana munyika medu, tinowana mareports kubva kune maclinics 1500 svondo nesvondo. Kuna kukwira kwemanyoka aya mwedzi uno waSeptember uchitanga, asi zvakazonyanyisisa kunana toti kunopera kwesvondo rekutanga raSeptember kusvikawo kunana 14 September. Pampari kunyanya-nyanya marekotsi echirwere chemanyoka iwayaya, kunyanya-nyanya idunhu redziva rasekwa, kutinoo zvishoma nekukuwadzana. Imo mudziva rasekwa mashina tanto kuona akanyanyisisa kune dziva rasekwa 1, 2 and 3 neimwe nzvimbo yavanoti Ganiwa, asi iri mudziva rasekwa. Kwanga kuri kunyanya kuripotwa manyoka iwayaya.
avanga vari Dr. Poshia Manangazira vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa zvakare nhasi, izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveupfumi zvichaita kuti upenyu hwevanhu vakawanda munyika hurambe huchioma. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority yazivisa kuti rita redhiziri rave kutengeswa nemari inoita madhora emunyika 12 nemasendi 55 kubva padhora kubva pamadhora 12 nemasendi 22. Petiri inonzi yave kutengeswa nemari inoita madhora 11 nemasendi 46 kubva pamadhora 11 nemasendi 55. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namutungamiri Nkomo weStudio 7 nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vareji shoko pamusoro penyaya iyi.
Tichiona zvichingoramba zvichiitika mavhiki ose, nekuti yedu petrol price yedu yakudetemainwa neexchange rate. Tikangoramba tichiona exchange rate yeZimbabwe dollar versus American dollar ichingochinja-chinja nefuel yedu inochinja. Mavhiki maviri apfuura exchange rate yakambodonha nefuel yakambodonha mbijana. Saka ndizvo zvatichagona tigara tichingoona zvichiitika kusvikira Zimbabwe dollar neUS dollar tawana rate kuti Zimbabwe dollar inokupa maUS dollar mangane. Tikava nerate iyoyo tichaona kustabilize. Kwatoti kustabilize kwatoita kuziva kuti price yedu yefuel inenge yakwira nguva yakareba isina kupfuura nguva yakareba isina kukwira.
Saka muri kuti aya ava magariro tsoro kushaya nyanga?
Chinhu chatofanirwa kutarisira kusvikira taona kuti Zimbabwe dollar rakasimba sei kana richikwikidzana neAmerican dollar. Kana zvisati zvasvika ipapo tichangogara tichingoona mavhiki nemavhiki kukwira kana kudzika kwefuel.
Ko izvi zvinorevei kune mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda wanda muzvitoro?
Zvatozochema kunguva yakawanda ndeyokuti mitengo inokwira kana fuel ichikwira. Asi tozoona kuti panonzi exchange rate yadzika nyange kunzi fuel yadzika, mwemwe mutengo haidzokeri kumashure, inongoramba yakadaro. Saka ndipo patotaona kuti ivo atoti corporate Zimbabwe, mabhizinesi emuZimbabwe, ndipo patoona umbavha hwavo. Havatarisi kuteera zvava ivo kwavari kana vachingobhenefita, vanongovhara zvatongoti vanochengetedza investment yavo. Havazotarisi kuti kana yachinja kuti idzike navo vodzikisa. Hatisati tambonzwa kudzika kwemapuraizi nguva yareba kusingadziki papuraizi, nyango iyo exchange rate ichifluctuata ichitaridza kudzika dzimwe nguva. Tikazvisa pagraf tiatarasira kuti zvimwe zvinenge zvisina effect kukwira kunenge kwaita fuel compared kukwidza kwanenge kwaita exchange rate. Zvinoreva kuti ivo vana mabhizimusi vanongokwidza panonzi kwakwira fuel kuti vangoita mari vasaluze.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vareji shoko vari parunare muBulawayo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mukufambiswa kwenyaya dzemari zvikuru pamisika mutema, pamwewo nemashoko achaturwa nemutungamiri wenyika mangwana eState of the Nation Address kana kuti SONA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko avo kumhuri yeZimbabwe eState of the Nation Address mangwana masikati mudare reparamende. Upenyu hwevarwere huramba huri munjodzi sezvo vana chiremba vari kunze vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anakuonika yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusema mina ntungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.